manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu kubvumbi 6 2022 makateerera ku studio 7 nepfinyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Gandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Reserve Bank of Zimbabwe yoparura mari neuremu hwezana remadhora asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzichiti hazvina zvaichabatsira nekushaya simba kwedhora remunyika. Nhengo dzedare reparamende dzeCitizens Coalition for Change Zopinda mudare nechisimba mushure mekuda kumborambidzwa sezvo dzanga dzakapfeka dzimwe hembe dzine ruvara rweyero. Kanzuro yeHarare yatanga kutakura marara mune dzimwe nzvimbo dzeguta mushure mekunge yoda kuendeswa kumatare. Indo yemimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gavhuna vebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangudya vaparura mari neuremu hwezana remadhora kuwedzera iri kutenderera munyika sekuvimbisa kwavakamboita. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi hadzisi kuwirirana kuti izvi zvinoshanda here nekushaya simba kwedhora remunyika. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu.
Dona sekuti idano rakanaka rinoenderana ne zviri munharaunda mafambiro ari kuita upfumi hwenyika uye vanhu vanenge zvavarerukira kuti vange vachitenga nekutengeserana vamwe vanga vakuchema chema kuti mari doko dzanga dzawanga wakufana kunge uchitakura mari yakati wandei kuti unge uchiripira kana uchibhadhara nemuso saka tinoona sekuti dambudziko ragadziriswa kune vatengi kunyanya
izvi zvinhu zvakushamisa here sezviri kutaurwa nevamwe zvekuti zvakonzerwa nekudonha kana kuti kushaya simba kwedhora remunyika kana kuti yatingati inflation
idanho ranga rakagara rakaziviswa veruzhinji nebhanga guru renyika kuti pachazenge pachizoparurwa mari dzine uremu $50 tichizosvikawo pa $100 saka zvino zvatanga takatarisira asi tikuti isusu nekutidererei kwaitika kwemari yedu kana takainanganidza nedhora rekuamerica ndinoona sekuti zvicharerukira vagari zvicharerukira vatengi uyewo isu vemabhizimusi zvichatirerukirawo chinhu chatingangosimbaradza ndechekuti isange iri mari iri kuwedzerwa muekonomi nekuti inogona kuzokonzera kuti inflation imhanye saka kana iri mari yaparurwa ichingobva pamari yagara irimo iri kutenderera idanho rinorumbidzwa
Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7 Blessing abata onyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma.
Mashoko aparurwa nebhanga guru ekuti pachaunzwa mari itsva inova zana remadhora emuno muZimbabwe yakabatana. Handioni sekuti pane chaichachinja mukati memabudiriro eupfumi hwenyika kana kuti mamiriro eupfumi hwenyika yeZimbabwe. Sekuti mari haina zvainonyanyisa kutenga. Nekuti katarisa iko zvino izvi pamusika mutema kana kuti pamusika wemadhora wepanze mari yakabatana $100 pari zvino yakangoda kungofanana ne$0.33 kuri kudhora rekuamerica saka zvitoreva izvona kuti haikwane rofu rimwe chete rechingwa
ko panyaya yekukwira kwemitengo
takatarisanawo pamamiriro anoita kukwira kwezvino kana kuri kuti banga guru renyika raunza mari ii richitora imwe mari inenge iri kumabhanga mukati menyika richichinjanisa nemari yebepa yakabatana iyi hazvina zvazvinokonzera tingangoti pakukwira kwemitengo yezvinhu yatinoti inflation rate. Asi kana bhanga renyika rikangoisa mari iyi mukati meupfumi kana kuti munyika pasina kuchinjana nevemabhengi vanenge vane mari dzinenge dziri mumaaccounts, izvozvo ndo zvinoita kuti mitengo yezvinhu ikwire. Asi hatina chatinotarisira kuti chingava chinochinjwa nekuda kwemari yakabatana yezana kana kuti $100 bill rinoda kunzwa nebhanga guru renyika.
Sei muchidaro?
Harina chainochinja nekuti mari yatouya isina chainotenga ende uye tingangoti kukwira kwemitengo yezvinhu kuri kutongoenderera mberi. Mitengo yezvinhu mukati menyika kana ngoti ndingangoti mutengo wedhora rekuAmerica pamusika mutema unosundiwa nemari inoiswa nebhanga guru renyika tingangoti iyo yatenge chiti electronic money kana kuti inova virtual money.
Ndeipi?
Inenge ichitenderera mumabhanga tingangoti nemumafoni nemaaccounts evanhu vese vanenge vari mukati menyika. Saka iyi hai mari iyi haisi kuchinja, iri kuramba ichikwira mwedzi nemwedzi wega wega zvisiri kuenderana nekubudirira kwoupfumi hwenyika. Saka mitengo yezvinhu inotarisirwa kuti ichangoramba ichikwira.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Nhengo dzedare reparamende dzebato reCitizens Coalition for Change nhasi dzambonetsana zvakasimba nemapurisa apo dzanga dzichida kurambidzwa kupinda mudare reparamende dzichinzi dzanga dzakapfeka hembe dzine ruvara rweyelo rinova ruvara rwebato iri. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Idzo inhengo dzeparamende dzeCitizens Coalition for Change dzichirambidzwa kupinda mudare reNational Assembly nevanochengetedza paramende dzichinzi dzakapfeka zvinhu zveruvara rweyelo runove ruvara rwebato iri. Nhengo idzi dzange dzichitungamirirwa nevakasanobata chinzvimbo chemutevedzeri weCCC vatendaibiti vanomira Harare East pamwe nevakafanobata chigaro chemunyori webato iri vaCharlton Wende vanomirira kuwadzana East dzazopinda mudare nechisimba dzichiti mutemo weparamende weStanding Rules and Orders haurambidze kupfekwa kwezvinhu zvine ruvara rweyelo.
Those of us who have chosen to put on yellow neckties are in fact enhancing the dignity of parliament because we are smartly dressed. We are not putting on t-shirts. We are not putting on party regalia. So I submit, Mr. Speaker, say that you cannot make a ruling that determines the color of what a member owns. You do not have that power with the great respect.
Istaka feka matayelo, tukure mekiza chimiro chiparamene, utaka chena, atina kufeka matisheta, atina kufeka regalia, saka muna simbari kupa mtongo nota orakala, yezu nufeka kwa nenego ze paramente.
Muta uruwe paramende ba Jacob Mudenda, vapa mtongo kuti pambwe komiti ye kuongura nyaya iyi, uye vati kana ikataza nyaya iyi, ichazo kwizwa kukomiti nuna nishukufamiswa kwe basare paramende, ye Standing Rules and Orders. Komiti iyi inotungamirwa na Eva Mudenda, uye ine nengo zinova kumapato ese ari muparamende. Aka, akasike kutanga muparamende muchikandirano wamakovhu nematete nenyaya yehembe. Muna 2016, muumiriri wemutasa Central vaTrevor Saruwaka, vakamborambidzwawo kupinda mudare iri. Apo vainge vakapfeka bhachi remavara enyika, rakanzi raishandiswa semucherechedzo wepairatidzira vachizviti this flag. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Kanzuri yeguta reHarare yatanga kutakura marara mune dzimwe nzvimbo muHarare mushure mekunge magweta anorwira kodzero dzevanhu eZimbabwe Lawyers for Human Rights kana kuti ZLHR anyorera kuna mabharani wekanzuri iyi achiti aizoendesa kanzuri kumatare idzimhosva kana ichinge yatadza kutakura marara muguta mukati mema awa makumi maviri nemana. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutsamba yavo magweta ezetele charakati marara ange akazara munzimbo zhinji muguta uye aisemesa pamwe nekupinza utano hwevanhu mujodzi. Magweta aya akati kanzuru yainge iri kutadza basa rayo nekusatakura marara. Nekudaro vakaipa maawa makumi maviri nemana ekubvisa marara aya achiti aizokwidza nyaya iyi kumatare edzimosva kuti kanzuro yeHarare irangwe. Asi mushure mekugashira tsamba iyi nezuro vakafanira kubata chigaro chameya weHarare vaStuart Mutizwa vati vakabva vatotanga kutakura marara munzvimbo dzainge dzataurwa nemagweta ezetlhr.
Ndakaiteerera tikatora matanho tikabvisa marara panzvimbo dzose dzavaitaura kutangira pamontagi tikaenda pana tenzi tikagozoenda pana Five Avenue tikabvisa marara acho ose.
Vaenderera mberi vachiti kunze kwenzvimbo dzakataurwa nemagweta dzakaita seavenues kanzuro iri kutakurawo marara mumisha inogara vazhinji yakaita seMbare neGlenview. Asi vati vagari vemuguta vave nekatsika kakashata kekurasira marara pese pese.
Marara ari kuita mapiles vanhu havasi kuburisa mabhinya avo motokari painouya vaa kutongotora tsika yekuti munhurasa nekuti of course takatomboitawo nguva yekuti taitadza kutakura nenguva marara yedu asi pari zvino tine kaimprovement kataanako pamwe chete pasvombo tiri kukwanisa kupinda munzvimbo tichitakura.
Rimwe remagweta ange achimirira zetelechara vapaidamo esaurombe vaudza Studio 7 kuti ichokwadi kuti kanzuro yatanga kutakura marara munzvimbo dzavange vachigunununa nadzo.
Tanga tiri kutaura zvedhorobha rese zvatanga tiri kutaura nezvazvo asi isu tanga takavapa hedu maspecific areas atata identifya takatomanema maplaces iwayo saka taona kuti muzhinji macho matanga kupa area for example is pa 5000 shops mutown panga pazara lita zvisingaiti it was now in ISO and health hazard takataona nzvimbo iyo yaklinwa uye paiswa mahealth monitors.
Vasaurombe vati vambomira kuenda kumatare uye vave kutarisira kuti kanzuro icharamba ichitakura marara munzvimbo dzese muguta vachiti mune ramangwana vachangoenda kumatare vasina kupa yambiro kana kanzuro ikatadza kuita basa rayo sezvinotarisirwa nevagari. Vanoona nezvekufambiswa kwebasa mune rimwe remasangano anomirira vagari recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vati dambudziko remarara rakatekeshera neguta rese uye zvinosuwisa kuti kanzuro inoda kurangaridzwa kuita basa rayo nemagweta.
Vanofanira kunge vachiita basa ravo nguva nenguva nemazvo uyezve zvakare vachiona kuti marara iyaya atakurwa nguva nenguva.
VaAkili vativo zvinoshamisa kuti kanzuro haikoshesi kutakura marara vachinguva nenguva kanzuro inogaro taura kuti haina mafuta ekufambisa dzimotokari kana kuti mota dzacho dzakafa. Vamwewo vakaita saamai ane supiri avo vanotengesa mumigwagwa vaudza Studio 7 kuti zvinoshamisa kuti kanzuro inowana mafuta ekuswera ichivatandanisa mumigwagwa asi vasingatakure marara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Sangano reUnited Nations Educational, Scientific and Cultural Organization kana kuti UNESCO rabatana nemasangano anorwira kodzero dzemadzimai, vanasikana nevakaremara mukuona kuti havashungurudzwe nekuda kwemhirizhonga yemudzimba uye kuti uri munhurume kana munhukadzi here kana kuti gender-based violence. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
UNESCO yanyorerana chibvumirano chekushanda pamwe chete nemasangano anoti Women's Coalition of Zimbabwe, National Association of Societies for the Care of the Handicapped, NASCO, neFederation of Organizations of Disabled People in Zimbabwe. Masangana yanoti akafunga zvekushanda pamwe chete mushure mekuona kuti madzimai nevanasikana vanorarama neurema vari kusaririra muzvirongwa zvekurwisa mhirizhonga iyi. Vachitaura mushure mekunyorerana chibvumirano ichi, mukuru weWomen's Coalition of Zimbabwe, Amai Salidura, vati vasarudza kuita mukomberanwa kuti vakwanise kuderedza kushungurudzwa kwemadzimai nevanasikana vakaremara pamwe nekuona kuti kodzero dzavo dzaremekedzwa.
Zuva ranhasi chibvumirano ichi changa chiri chekuti tiite mukomberanwa, tiite mubatira pamwe chete kuitira kuti nhengo dzemasangano ese aya, nekuti masangano ane nhengowo dziri pasi pavo, vave vanobatsirana nekushanda pamwe chete kubva mumaruwa mumatunhu akasiyana-siyana munyika ino yeZimbabwe.
Vakafanobata chigaro chemukuru weNASCO vaHenry Masaya vatiwo munzvimbo dzavari kushandira vari kuona kuti chidimbu chemadzimai nevanasikana vakaremara vari kusangana nemhirizhonga
kurusa madzimai nevasikana vakaremara vanosangana nedambudziko rakakura rechezvekuita nenyaya dzepabonde nekumwe kumbunyikidzwa kwavanoitwa. So tinofunga kuti kubatana kwataita kunogona kutibatsira kuti tisimudzire pamberi kodzero dzemadzimai nevanasikana vakaremara.
Vachitaurawo pakunyoreranwa kwechibvumirano ichi, mukuru anoona nezvevakaremara mubazi republic service labor and social welfare Amai Christine Peter vati hurumende iri kukoshesa zvakanyanya kurwisa mhirizhonga ine chekuita nekuti uri munhu kadzi kana munhurume.
MOU inotiita kuti tirangarire kuti pane zvese zvatinoita zvine chekuita nemadzimai nevasikana. Tine vamwe vedu madzimai nevasikana vakaremara vanokwanisa kunge vaine zvavanoda zvinosiyana nezvemadzimai asina kuremara. Madzimai ese anokwanisa ndingati kubatwa chibharo, asi izvi zvinonyanyira kumadzimai nevasikana vakaremara. Nekuti kana uri mudzimai asinganzwe asingakwanise kutaura haugone kuti uri vemhere kana wakubatwa chibharo. Kana uri mudzimai asingaoni haugoni kuona kuti ari kukubata chibharo ndiani.
Mugwaro rayo UNESCO inoti yakaona zvakakosha kubatsiridza masangano anorwira kodzero dzemadzimai pamwe nemasangano anotungamirirwa neavo vakaremara. UNESCO inoti panga pasina kushandidzana pakati pemasangano aya panyaya yemhirizhonga dzakadai mukuona kuti kodzero dzevanhu ava dzaremekedzwa. Masangano anotungamirirwa nevakaremara vachirwira kodzero dzevakaremara audza vatori venhau kuti kushungurudzwa kwevakaremara uku idambudziko guru munyika uye vagere kumaruwa ndivo vakatarisana zvakanyanya nedambudziko iri. Chibvumirano ichi chemakore mashanu chanzi danho rekutanga mukubatana kweUNESCO nemasangano aya uye achagara pasi oongorora zvinodiwa kuitwa mukusimudzira kodzero dzemadzimai nevanasikana vakaremara pamwe nekurwisa mhirizhonga ine chekuita nekuti uri munhukadzi kana munhurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
America yapa Ukraine mari inosvika mamiriyoni zana yekushandisa muhondo yayo neRussia. Izvi zviri kuuya panguva iyo mutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky vari kushora United Nations nekusatorera Russia matanho akaoma nekurwisa nyika yavo vachiti Russia inofanira kutongerwa mhosva dzehondo. Nhasi vanoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mugungano reNATO vari kusangana muBrussels kuti vazeye kuti votorera Russia matanho api. Mauto eRussia ari kupomerwa mhosva yekuponda vanhuwo zvavo mumadhorobha akaita seBucha, asi Russia iri kuramba kuti mauto ayo akaita izvi. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vakakurudzira kuti hondo iyi imiswe iko zvino. United Nations inoti vanhuwo zvavo vanodarika chiuru chimwe chete nemazana mana nemakumi masere vafa muhondo iyi kusanganisira vana zana nemakumi maviri nemumwe. Vanhu mamiriyoni gumi vaenda muupoteri mumavhiki matanhatu atanga hondo iyi. Russia yaenderera mberi nekubhomba Ukraine nhasi kunyange iri kuti iri kuda kuita nhaurirano. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti vachatora matanho ekugadzirisa chirongwa chekuti vanhu vemunyika mavo vakwanise kurapwa kana kuti health care vachivandudza mutemo weAffordable Care Act kana kuti ACA. VaBiden vanoti vari kuda kuti vanhu vakwanise kutenga mainsurance asi vachizodzoserwa mari pavanenge vobhadhara mitero yepagore. America ndiyo chete nyika yakabudirira isingape vanhu vayo mukana wekurapwa uyu kana kuti health insurance. Zvopa kuti vanhu vanodarika zvikamu zvisere kubva muzana kana kuti 8.6% vatadze kutenga insurance. VaBiden vanoti vanoda kubatsira vasina insurance ava. Asi nhengo yedare reparamende yebato rinopikisa remarepublicans vaKevin Brady vati vaBiden vave kushandisa masimba awo eutungamiri zvisizvo uye havatsigiri urongwa hwavo uhwu. Zvinhu zvinonzi hazvina kugadzikana munyika yeIvory Coast sezvo zvikwata zvinopfurikidza mwero zveIslamic State neAl Qaeda zviri kubva kuBurkina Faso zvichimbopota zvichirwisa nyika iyi. Zvopa kuti mauto abatsirwe nevamwe vechikwata chiri kuzviti Dozos zvikuru kunzvimbo dzekumaruwa. Kunzvimbo dzekumuganhu uku kunonzi hakuna kugadzikana kana budiriro zvinonzi nenyanzvi munyaya dzechiuto zvinoita kuti zvive nyore kuti vanopfurikidza mwero ava vakwanise kurwisa nekuwana rutsigiro. Kushandiswa kwezvikwata zvakaita seDozos kunonzi kunoratidza kusagadzikana kwezvinhu muhurumende yeIvory Coast. Chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa, mufundisi Richard Moyo, ava nove mumwe vateereri veStudio 7, vakatsikisa kambo kavo kanonzi Studio 7 kekutenda nepfenyuro yeStudio 7 vashamarari vayo pamwe nevateereri vose. Mufundisi Moyo vanoti chakaita kuti vasvike pakunyora kambo aka inyaya yekuona basa riri kuitwa nevashamarari veStudio 7 kubva gore ra2006 ravakatanga kuziva nezvenhepfenyuro iyi mushure mekuiziviswa nemuzukuru wavo kusvika nhasi. Vanoti basa reStudio 7 harisi kudzokera shure. Vanotiwo vanofadzwa nekuzvipira kwavanoona muvashandi veStudio 7 avo vanopinda pakagozha kuti vakwanise kupa vateereri nhau dzine udzamu. Mufundisi Mwoyo vanotiwo aka akasikambo kavo kekutanga sezvo vakambotsikisa dzimwe nziyo pamashure apo. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, tabata mufundisi Moyo kuti tinzwe zvizhinji pamusoro pekambo kavo nezvimwe zvavari kuita.
Ini takaita kuti ndinyore nziyo yeStudio 7, iyo inonzi Studio 7 ineyo kuti ndakarangarira kubva nguva refu. Ndiri munhu akateerera Studio 7 kubva mukati megore ra2006. Ndaiindunjuswa nemuzukuru wangu anonzi Roko. Saka kubva ipapo zvakandifadza zvikuru kudzama rachingoitevera. Saka mukufamba nemukugara takati no, ndingaitaiwo chii zvatingatenda vashamariri vedu vanobata basa usiku namasikati vachitora nhau pakasiyana-siyana panoreva vanogozha vachitipa nhau dzichienda mberi. Saka zvinhu zvakaita kuti ndide kuimba uye futi nemushure mukutisiya kwakaita bababanga natete Sandira Nyaira ndakarwadziwa zvikuru. Ndino zvakakosha kuti vanhu vachiri vapenyu tivatendewo uye futi tivaimbirewo nziyo kuitira kuti navo vafare sesuwo vateereriwo. Zvinoita navo vave vanonzwa kufara nokuti zvinhu zvakakosha zvandakaona izvozvo kuti tiite chinhu chakaita saichocho.
Aka kambo kenyu kekutanga here muupenyu kuimba kwamaita uku?
Aka kasi kambo kangu kokutanga ndofunga kambo kwechi6 nokuti kune kamukambo kandakambotanga kuimba ndichiimbira radio yeSouth Africa Ikwezi FM yeChindevele chemupumalanga. Zvinova izvo zvakazoita kuti ndirambe ndichiimba ndikabudisa nziyo dziri 2 nhasi uno katikatarisa apa radio Ikwezi FM iyoyo vanouya mushamarara anonzi Big Show kuma5:55 kubva mumvuro kusvika 5 pano kuti tambiwa promo yandiringa ndichitaura ipapo. Saka zvakaita kuti ndizoita dzimwe nziyo dzandakaita maringe nokuimbira rwendo kufamba. Tikazoita futi nziyo yandakaimba nechizvarwa cheSouth Africa chinonzi Paul Culture iye achiimba nechiNdebele maneShona kudzamara tazobudisa iyi nziyo yechi6 inova inonzi Studio 7.
Chii chikuru chamungati chakakukosherai panhepfenyuro yeStudio 7 zvekuti mungasvika pakuburitsa kambo?
Tizvamunoziva Voice of America, VOA Shona, VOA Ndebele iredio yakakosha, iredio inobata, zvinhu zvinoitika, iredio inobata, zvinhu zviri pasi pasi, zvinhu zvakaho marara, zvisingafungutwa nokuona zvinoitika. Ndochinhu chakaita kuti ndide redio iyi kumakore 16 ndateerera, ndakaona zvakakonzera kuti ndigone kunyura nziyo, ndigone kuimba nezve Voice of America, nokuti iredio yakakosha uye futi inopa vanhu vateereri opportunity dzakawanda, uye futi ichifonera futi vateereri nenzira dzakasiyana siyana. Saka zvakaita kuti ndisarudze redio iyi nevatori venhau ava, nokuti vanoshanda kushanda kwakaomarara, dzimwe nguva vashanda zvinorwadza, vashanda zvinosirisa, asi nhau dzichibuda. Saka zvakaita kuti ndivaimbire, ndivatende nebasa guru ravanoita, kuti vanoita basa guru rakakosha zvikuru, nokuti ndo vatori venhau vandakatora nguva refu for 16 years ndichivateerera. Saka zvinhu zvakandipa shungu izvozvo kuti tivatende vasiri vapenyu, tichitenda basa rati Marudenga varipofadza vakomborere.
Vanoda kuteerera kambo kenyu aka mufundisi mwoyo vanokavana papi?
Ndoda kukurudzira veruzhinji vana veZimbabwe vanoda kunzwa nziyo inonzi Studio 7, vanoenda kuYouTube kwachadi mwoyo votsvaga ipapo mwoyo waseZimbabwe voti Studio 7, vanobva vaiwana vobva vanzwa nekuti songo yakakosha.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe mufundisi Richard Moyo vari parunhare muSouth Africa neStudio 7.
Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6170 ne 7270 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kugunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave.
Chedu chanasi che Live Talk Diaspora Forum chatinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika na 8 p.m. tiri kutaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kuita mabhindauko akasiyana siyana uye mamiriro akaita zvinhu munyika dzavagere. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.